very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With the mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on the sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Mr. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore call the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Mr.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to Msasa, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women, to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. It's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say, in some cases, we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also don't want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That day was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Ye kunjalo ke zulukandaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthi ay Women's Coalition of Zimbabwe ibi khuluma sibili ngokwenzakala kumnumzana kumprophet kumbe umprofita Walter Magaya ukuthi ake ulakho ukuthi angabe wadlengula abanye omama so ke bayacela ukuthi amapolisa akukhangele konoko njalo abanye bathi ngcono kufake lokuthi ay commission of inquiry kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni wagwejwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu 50 years setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kutshetshi yakhe leyo so ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani kodwa abantu bacela ukuthi bakithi akuyokukhangelwe ukuthi ukuhamba njani ngomnumzana lapha so ke sicela ukuthi lingene kuhlelo sixoxeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani kunjalo mbavilasi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries vanoti iwo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vachinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevanhu vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi tokumbira kuti mupindo womuchirongwa uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu onekai muchinyora nhamba dzenyu pafacebook page yedu yeVOA Shona makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei tinoona munguva yapfuura pane vamwe Robert Martin Gumbura founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent and Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014 vaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve pari zvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50 vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo uyezve pari zvino vari kuchikurubhi maximum prison saka ndo zvimwe zviri kutarisawo veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachiti kana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndo zviri kuitika asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu Gibbs
ye loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona akutsho ukuthi sokwenzakele khonoko ukuthi wayekwenza umuntu uyahamba egwejwa nxa ukuthi kulecala linjalo ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza khonoko siyabona ke ukuthi kuloba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye isikhulumeli sika Prophet Magaya nxa usilalele baba Admire Mango sicela ukuvula ifoni yakho le siyazama ukuthi sikufonele khona manje kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo so ke asitshayini sinjalo sibonthi singenzani kambe kulabantu yini kuFacebook esiyabakhuluma yini okwamanje marvelous uthi sibone ke uRuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto so ngokutsho kwakhe lapha ke uRuben kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha uthabisa mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona then uWesley uyakhuluma ukuthi umama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi ke bazihambise khona ngale pasebesondela duzani kakhulu nalabo ababamba inkonzo. So khonoko ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangazisondeza sokusitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi singazithula bani khonapho.
Totendavese vari palive feed yedu parizvino pa VOA Facebook page yedu yeshona. Tiri kuona Kennedy Kuwara ari kuti manero akanaka kwamuri. Mike Soranzi ndiri kuona hangu ndiri kuno ndatenda. Trimo Shires Chayamano, hanzi good evening, good evening kwauriwo. Patricia Sibanda Burawa ari kuti good evening, I'm watching you from Johannesburg. Step Mugava Mutandavari ari kuti good evening, Onias Nzuwa ari ngaiwe top fan wedu VOA Shona ari kutinga pinda wo muri sei mose. Tatenda Nyasha ari kubvati good evening, Amos Gutsi Maganga, and the devil is a liar, not prophet Magaya. Dr. Kurukito Amos. Amos kana uchida kupinda muchirongwa nyora namba dzako tigowane kuti chikufonera. Victor Rihonde ari kuti call me ndobva vaisa namba dzavo. Wenga itembenuka anzi maswera sei tete ini daswera angu zvakanaka. Mike Sora ari pana vanyora namba dzake na wenga ari kuti ndifonere ndobva vaisa namba dzake. Bruce Chipadza aisa namba dzake ipo pano panache Chingwaru ari pano aisoft namba dzake. Generali Jenanani Munemo anzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndovaisa number zake. Agona nekutia vaisa shakare ni code number zake. Knowledge Chai Chai. Anzi good evening. Aiwa good evening kwa uriwo knowledge. Amos Muganga. Anzi please call me. I'm here in Botswana. Mpo Shava. Anzi good evening. Sisi Mavi. Aiwa isusu tili wadi makadi kwa mburi koko Gibbs.
I'm told we've got a caller.
Good. Hello. Hello. Hey, tukutaura na mai Musano. Tinofara. Tafataita rombora kanaka tina amai netu Musano. Vesangano Remsasa Project. Ndo sangano rangariri kumusangano uyu. We Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano, mungati itanangurue repanyaya ii kuti zvafamba sei kuti tizoona mubatanidzwa uyu wemadzimai uchiuya uchiti iwo pawanikwe pachigadzwa komiti yekuti iongorore zviri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura. Apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira, asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa. Isu tikazosvika pakuti hazvingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiristirwa matestes avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozviona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuwedzerwa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika, ndochatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe, uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuudzirwa nyaya dzavo, asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takamboonawo mamwe madzimai ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota. Mangwana unozonzwa kuti aiwa handatova kuDubai handichada kuripota kana kuti ndatova kuSouth Africa. Vamwe ndovaiti takachidzidzirwa. Takataurazve nemamwe vabereki nevamwe vasikana vatakaona, vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizive kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi, asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvinhu zvakada kungoti fanani, tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kuvhunzwa nevanhu. Ndozvaita kuti nhasi tisvike pakuita press conference iyoyo, nokuti tiri kutichemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvo zvose zviri kuvhunzwa nevanhu.
There's also, you know, some people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and, we, you know, would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, we all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that there's been a victim who comes in. We have processes that we do to ensure that a victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, Shogutinaita in a space of 1 week,
Yes, local lapake ekcinweni othingiza ukuthi isilobani. Kunjani isihlobo sami?
Ngiyaphila njani futhi?
Ngiyaphila kakhulu, ngikhuluma lobani?
Nomthobi.
Yeah, Mthobi, ubona njani indaba lasho?
Ayibona le ndaba kaMagaya ayiqondanga ngoba lento ukuthi kuyacaca ukuthi manje iyiqiniso ngoba akusinto yokuqala le abantu abamakhuzayo. Khona lo nto le ngane le yamakhuza leli elinabazali bayo ebebengathi bayamsebenza yathi naye umzengulile kwangathi kuyaphela emoyeni. Manje sokuvela futhi laba abazili bayasho nabo ubadlongile. So ukuthi ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwayo avele siyena uMagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abe sukumeza abesifazana nengane nje. So ngibona kuyinto engaqondile le. So kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzame kumnika izigwegwezi imfanele uMagwegwe ngoba khanya yena ngumuntu opowerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kuyena ubufakazi obuqinileyo. So but manje sokuyacaca abantu sebebaningi lokho bemakhuza ngathi ubufakazi buyayabo ukuthi yaphambili uyaqina nje naye athathele izigwegwe babona ukuthi bayamkhondisa kanjani ngomthetho.
Wabona uzani kwaso kutheni umuntu ongani ke ubambe iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngiwenza konke lokho ecina senza into engabe ifana le.
Hayi khona ukuthi yalo kungayisikho ukuthi ubambe iBhayibheli. iBhayibheli indlela yokucatha ngayo yena inhloso yakhe ukuthi ilento yokuhlukumeza abantu besifazane. iBhayibheli nale bandla lakhe indlela yokucatha nje ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena inkosi yakhe kuyacaca ukuthi hayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphabazelayo nje khona abasabayo ukuvela. Yathothi baningi abantu bafika mebhabotheno tenti asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena ucathe ngenkonzo nebandla lakhe lekhethi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hayi inkosi yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele.
Ye siyabonga kakhulu ke Mthobi, ungathini lokusasa baba.
Yebo.
Yes, so ke siyambonga kakhulu ke ubaba Mthobi. He says there's no smoke without fire.
Yes, and it would be interesting if there are some people that are pro Prophet Walter Magai. Would also like to hear from you because I had the program earlier on, Gibbs, and I had some people coming on the program asking very, you know, pertinent questions also. Mai Musanu, pane vamwe vanogononge vari kuona. Oh, there's a caller. Please hold on, Mai Musanu Timbo, tora caller. Hello, caller.
Eyo mahali kwasitamave.
Siri wadi, tukisa wana nani uyezwe murukupi?
Nimutana mkuma Innocent Chingaya, ndirimo Harare.
Ehe, makadi kwa mkuma Innocent Tauraitinswe.
Ewa tinofara. Mnona nye wa Magaya, Prophet Magaya. Wa Magaya munu wa Mwari. Chino itika kuti unge wawa muporofita. Ungo chifana nizwa na Yesu Kristu. Kuti zipomerwa zinenge vijibuda. Munhu waMwari zvaifananidzwa nezvenguva yaJesu. Munhu aipomerwa pazvitadzo. Saka ndinoona kuwanhukadzi senyika inenge ichitambudzika kune maprofitawo vamwewo vanenge vachiprofita muno munyika vanogona kuda kakurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu. Saka vanokwanisa kusvaga nyaya yekuti uyu muporofita uyu akuita mari kupfuura isu saka anokwanisa kumushagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo
mm-hmm.
But iyo Mwari wanenge wachiziva chokwadi kuti munhu yaana mhaka yaakapara
mm-hmm. Aiwa mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo mukoma Innocent. Saka mimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here nokuti tirikuona asi madzimai acho vari kubuda vakati one day. Zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira?
Aiwa ichocho ichokwadi. Kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvireo kuti nokupomerwa nechinhu chimwe chete. Aiwa kunobuda zvinhu zvakawandisa sitere kuti zviite uremu. Wochi nechakagadzirwa chichitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati
mm-hmm.
But aiwa tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi
mm-hmm. Munotaura chirungu here timbobvunzai nechirungu tinzi
aiwa handigone zvangu
Alright, thank you mukoma Innocent muve nezuva
rakanaka. Have a nice night.
Okay, bye-bye. Okay, Gibbs, we have Innocent there. He's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries, those that are his competitors, because mm-hmm. they feel Magaya is doing better, he's prospering. Mm-hmm. That's his feeling about this case.
Do you have any reaction to that, Ms. Musano?
Isongoda kuti ndosvatukuda kuti tindzisise kuti inyaya yekuti vanhaitirwa godo here asi chinoti chitakamadza isu ndechekuti vamagaya havasirivo muprofita wekutanga muno muZimbabwe havasi zvakare ivo muprofita akaita mari kana mukurumbira kudarika vamwe vese chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yei ende ndozvaita kuti titi toda kuti press conference itika hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika variko mm-hmm. vakawanda savo seiko vachipomerwa nyaya chete dzokubata madzimai kana kwava kuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa magodo seiko zviri kungonangana nevakadzi ndizo dzega here mhosva dzaaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jelasi naye saka isu tiri kuti hazvinogona kuderwa kuti pamwe zvechiwa ari kuitirwa godo asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe wekuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intentions we have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and as I want to underscore the fact that this is a serious cause for contempt. And it needs to be investigated, and we are going to be following with keen interest. Hazvina kutanga gore rino, hazvina kutanga gore rakapera. Zvatova nenguva zvimwe zvichitika. And tese tichitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo. Saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here. Tinoziva vamwe vane mari kudarika vamagaya. Seiko ivo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai.
Mm-hmm. Tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi vari kuona zvakare kuti mimuri vemusasa project vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanara zvinozodai zvinozodai asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko anofamba sei
isusu tiri kundozvimwe zvataitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa project ndichapa nhamba yangu isu semusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka ndinoziva vazhinji vaiti tinotya tinozoterwa nemabhaunsa tiri kutrekewa uye system because kana ndichitaura system vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted zvekuti chero ukabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita ripoti yako vamagaya vanenge votoziva ndo zviri kutaurwa nevanhu usati zvokuti ichokwadi here kana kuti manyepa. Saka isusu tiri kuti semusasa sinungukai kuya kwatiri tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu uye kana muchitya kuti muchateerwa isu ndo basa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we hand hold them throughout the process. But mungati sachikai kunyanya vaya vanenge vachiti tiri kutya kuti tichazoteverwa. Uye tinofanisa kuti tizovalinka nemapurisa zvinoita kuti nyaya dzavo zvisvike kwadzinofanirwa kusvika.
Aiwa mashoko makuku. To maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller, but I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, yes, Tateke, Babu Utabengwa, Osekawane, Baba Tabengwa Kunjan.
Ngiyaphila kanjani lanti?
Siyaphila kakhulu ke umnumzana Dabengwa. Ungathini ngodaba lolu?
Ah, udaba lolu lunzima kakhulu lolu okwinto lokho okwenziwa ngumagaya nxa kuyikuthi liqiniso. Kodwa abantu labo uhlupho lwabo okwenza ukuthi thina singakholi ukuthi into leyi liqiniso yikuthi bona bathatha isikhathi eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala njani. So kathesi asisakwazi umpe njengoba umumo welizwe sunzima sebefuna imali.
So wena ngokubona kwakho ubona zani ngabahle baphume egcekeni bathi siyenzwe lokho?
Ngabe bahle baphume egcekeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutreswe khonapho kusanda ukwenzakala. Manje kathesi nxa sebekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yazokuletha ukuthandabuzo okuthile.
So wena uya phambili ubona ani kumele kwenziwe?
Kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside. Njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abanjeabomagaya banemali nxa kuyithi into abayenza kuyakumele ukuthi bahle bavalwe ama-chechi abo lawo ngoba kuyakusitsho ukuthi abachumayeli lizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholiswe kwalapha emhlabeni.
Hayi, siyabonga kakhulu ke Baba Dabengwa, ungadinwa kusasa.
Kulungile Tobenge, kakhulu.
Yeah, so Mr. Dabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report. He says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems. So he says maybe it's because of the economic situation or something else, but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly, and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Ai, wapaka omari gate ende kuna kola. Hello, kola.
Sisima vi magasimba.
Ai, wanda kasimba. Tukutora nani uyezwe muri kupi?
Mutora na wama kori ku South Africa.
Taurite inzwi.
Ile angu mtura ngoti kajinji hapana utsi unopfungaira pasina moto. Apa pane nyaya apa kuti akazike kutanga for sure. Kune akambobuda kuma WhatsApp achitaura taura aka zvikapedzira anenge anga kutombofonerwa naana TB Joshua anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara. Ndobva zvauya futi ipapa kureva kuti apa pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa ende vanhu iva vanotozviita ende chokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wati ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo. Jesu anga ari mwana wamwari, Magaya mwana wemunhu asi mwana wamwari, Magaya mwana wemunhu. Saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pera yakasangana naJesu. Nau inonetsa ndeyekuti vanhu vanenge vachinamata ikokoko vanoita kunge vakaitwa brainwash kana kuti chichi vanenge vakutonamatawo futi Magaya iyeye pada kuti vanamate Mwari vakutoona Magaya watosingi Mwari. Saka zvinoda kuti tinyatsoongorora tirege kungoshandiswa nesu. Vanogonawo kuti ngodaro vakutoshandiswawo tinongoshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata Mwari asi ari kuvatungavirira. Akomana, sorry, iri mhombwe. Saka hazvina kunaka zvakaipa izvozvo. unogoti nyepera mwari wacho waukunamata apa kuchinyepera vanhu zvakaipa kokomana ende utsinyo wakaipa warikuita.
Tumbonoti imomo muSouth Africa takaona nyaya ye vanenzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei yai
inonzi yavanhu
yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinziwo
pasta wavo pasta vamwe avavo inenge ichiri kungoriko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera ichiriko kuenda kumakotsi because dzakabuda nehadzi dzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda akaoti ndionhau dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa because mune umu makaipaka because vanourawa unova futi dzakawandisa munhu anogona kungo saka pamwe vakatretenwa kuti bva wangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya hauzozivi unongozoona kakungoti zii kwacho utadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hatiradzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka
kwamuri. Oraiti ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what's starting your caller usecinwani kunjani kona pecinwani.
Sakubona baba gives duve kunjani lapho
siyaphila mfundisi moyo kunjani
hawa ngikhona long time man
so isikhathi so ke ngamafutshani ungathini ngodabalolo akula abantu sibe abaningi
ya uthi ngibingile abalaleli bonke studio sena wabukeli ya into ekhona ya baba njengekuthi njengabafundisi into efana lezi sihlala sizibona into liyakaba uWalter Magaya the way sibona ngakhona the way sizonga into yokuthoma sazi ukuthi abantu baningi into mayenzeka kaniningi vaya blame abafundisi vathi bafundisi iyo vaninginga mara into efana le the way ibona ngakhona sazi ukuthi nyamhlanje smart pillar masandaza kune competition yokuthandaza the way standards ngakhona even nini ukuthi abanye abantu vaya khona ukuthenga abantu even kufana nendaba le yakaba wabo Magaya angicho ukuthi iqiniso or cha amala mara ndingibona ngakhona into fana lezo uthi kune something into yenzeka ngaphakathi inabanye abantu athi bathengile amatombozala ukuthi akhona ukuyenza njalo ngingekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni into fana lezo hlala sizibona mhlana emalanga njengathi abafundisi ukuthi sometimes abantu omunye akufuna futhi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi so izinto fana lezo hlala sizibona and futhi enye into esithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimame abaza kukithi kuna bafundisi abantu besimame baza banezinkinga zabo zonke batshela thina abafundisi ngezinkinga sona so mara ekugcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthiwauthi mhlawumbe ekugcineni ugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana le ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udokta maybe umuntu wesifazana uyofika udokta amu-checka yonke the way ayenza ngakhona maybe udokta wendoda u-checka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi umuntu asithi maybe umit ufika umucheka and falaza awuthi uma umunda uma umucheka ugcine so umuthande so izinto falaza zenzeka kuna abanye abafundisi kuthi sometimes bagcina abantu and falaza mara kuna le yakaba wamagaya angifuni ukuthi ngithi iqiniso sihlala sizibona kuthi abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa wathi siwazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthiwauthi even abo mama labo bakumhlangano loyo uthiwauthi sometimes ba-right vele ukuthi bakhone ukuthi into vele bayi-investigate bayibona ukuthi injani mara the way ngakhona akusho kuthoma inde yakababa magaya saliyenzeka
phambiyanyamalala
so siyazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze efana lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole ukuthi abanye abafundisi vele abacinanga ma babona abafazi babahle bayabafuna so into efana lezo azisi izinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto ezifelisa igama lethu sinamathandazo ivi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufana ukuthi abantu siziphathi sibenemoyo yokuziphatha ukuthi
aboma
bazibaza kithi
siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungathini lokusasa baba
tinotenda ngibengikhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes
taure yenyu tinzwi
tinotenda makadiko ndiroda kutaura nechiti kumhuri yezimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakafanana izvizvi zvinoitika mukati mopichirarama anitoda kutsigira baba magaya sevafundisi tosangana yakafanana iyi panhaya yababa magaya ndiroti zvinhu zvafikao zvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maonina ndikita panhaya yakafanana iyi yemurume uyu pane nayo kutengwa pane nayo game ipapo nyaya kuti nasi uno kuna vari kwatichiita sekunyaya kunyika izvo tiri kuzoona kana nekuno kwatiri South Africa pane inonzi competition muzvinamari zvekuita vanhu kwakuti nayo katitika inenge ine competition mukati kwati vanasikana ivavo vanenge vakarotengwa nemwenzi kuti kana nayo ikasvagiswa muchazozvinzwa kuti chichakaitika chichokwa chakaitika nasi kunzi kuzva uye pamberi vachagugura vanenge vakuramba kuti zvimwe zvinhu zvinonga chiita tozogachizoona mukati mekuno vari kwatichiita asi zverimwe divi vafundisiwo andiri kuti tivamirire dzekuzenge vafundisa tosangana navo tosangana vafundisa vakawanda vane vana vaitira asina kunaka akaipa zvikuru nekuti vanechidzimai vanouya kuvafundisa vachitaura maproblem avo ose anoitika mukati medzimba dzavo kudarika varume bodzi varume vataura vanofa vakadero saka vamwe vafundisi kana tichinge vanhu vauya nezvinhu zvinhu nezvichemo zvavo vanobva vatova advantage saka tiri kuzva kuti kana tiri vafundisi ngative vanhu vanofamba nenzira yakanaka nzira isinganyadzisi nekuti munhu mudzimai unouya achiudza mufundisi matambudziko ao nokuenda kuchipatara kuita vakadzi aiti chokwana dhokuta kana ane nhombo chichii anosvika achisangana dhokutawo murume obva mucheka achimutarisa oere kufundisa vamwe madhokutawo anokwanisa kuti apindwa nomweya wakaipa sa tiri kuzva kuti vafundisi ngatibatei nenzira yakanaka nzira isingagoni kuzotimhurisa kumberi tisagona kuva nebhedji rekodi senhau yamanga machibvunzo yapaswa kufanana munhu South Africa yemusikana umweya zvakaitika inyaya yekuti vanhu vanotengwa ndo dambudzo ratinaro nhasi vafundisi vafundisi vanotitumira vanhu vatengwe kuti vamwe vafundisi vasvibe saka ndino mashoko iwawo tirongotenda kuti mwari dai akatungamira kana chiri chokwadi chokwadi chibuda hatigoni kutsikira chitsikira chakaipa asi kana dziri nhemawo vanenge vachireva nhemawo vanofa kuti vagone kusungwa nokuti hazvina kunaka kuti vanhu vasvibe zita remunhu kuti takarepo avo vanhu vanosvika vashanu tikarepa nhaya yakafanana inhau isingakurudziriki inhau isingatendeseki asi kuti zvinenge zvine vamwe vatungamiri mukati nhau dzakafanana idzo ndotenda zvikuru marudenga kuti zvakanaka remurese yezimbabwe muropafadzo matumana amen.
Amen. Aiwa maita basa chaizvo. Gibbs, I think you have a caller before
yeah,
we go.
No, Mike.
To...
Mike, unjani kunapo ke ecingwani?
Ngiyaphila linjani basalazi?
Siyaphila kakhulu. Isibongo bani baba?
Nkhumalo.
Ye, Nkhumalo, akutsho ukuthi ungathini ngendaba le?
Indaba yamagaya le. Kufanele siyibuke ngamehlo amabili ayelilodwa sekungenzeka phela uphakathi uncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona unyawo lwemfene khona bayayenza abafundisi angisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenzayo lendaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba badala umuntu powerful kakhulu manje awamripota kungenzeka kukhesi ugcine sifa kubi besabe nokuripota into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla ngumuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapho ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukuripota futhi bakhona abadlala ama-trade kunamathrepu abantu abafuna ukuphekela phansi igama lakhe yena ngumuntu wenyama naye kungenzeka ayithole sezingekile wangena esilingweni engahlosile ngoba basuka bekuthethile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekele agcine seyithola seyifakile.
Hawu boni ke Khumalo
elilodwa ngoba kungenzeka kunepolitiki kungenzeka ukuthi kuwakhomenta kabi kulezo zombusazwe naye thola sebemgadzirerisaizi lapo.
Hayi kunjalo ke Khumalo, sibongile kakhulu, ungathela kusasa ube nempilo mpela fike enhle.
Okay.
So that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around. Maybe this guy is very innocent or very guilty.
Mm-hmm.
So he says that's the way to look at it.
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to Maimsano. Hello, caller. Hello, caller.
Ya mukoma ite bei nyai chai chai. Sokwari chinenge chiripo. Sokwari chiripo. Asi zvoitika manje. Kuna nemari anonisa kubasa. Nekuti vasikana vanenge vamhangara. Vaisiwa mari patebo. Saka anenge akunzi kana dai ukamhangara kana kuti hauna chaunounyina
asuka pia mari akuvira imba angarambe yeti.
Saka muri kuona unge papindira nyaya dzemari apa.
Hakusi kuZimbabwe hati magaya ekaizere kuzambia kutori nenyaya dzakafana idzozo. Maprofita ese anopesa idzozo.
Saka poitwa sei.
Shinongobiwa apa wemutsatsa prodziribinga waite investigation waongorora vakasimba vanogona nyaya inongoda nyaya.
Aiwa vatori pano regai tibva taenda kwavari tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka.
Musimirane mukoma jonga vese bhora kuti bhora hakuchandifonera sei wedi we.
Aiwa vachafona muve nezuva rakanaka bhora mberi timu yakabaira. Thank you so much. Amai Neti Musanu, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses. For someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through, tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-0070-74. You can call anonymously on that number, and someone will be able to assist you. But you can also call on that number, and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
A line is going off.
I think your line is fading out. Maim Sanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, Maim Sanu. I think her line is fading out.
Zessa is gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, Maim Sanu. Arthur Jimson, ari kuti pane musikana aive kuno kwandiri. Anoti iye akambo wonana na vamagaya nichaverenga kunyora kwaita nekuti hazvirengeke. Ari kushanda ku office kuno ye ku Cape Town yeyada. Fraser Chicks Nathan ari kuti top fan wedu ari kuti makadii hama dzangu nemi vashamarari isu kuno tiri wadi. Avati, I agree with Dabengwa there. Saka the comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, Fraser Chicks Nathan, I agree with him. Chenamo Chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we're the minister by that name.
Yes, and he says Magaya Arambirwe Nyaya Zake Tinazo. Doctor Akurukita Chenamo Chemutengwende Aripanap. Top fan wedu Watson Mutawanza, I'm watching you from South Africa. Bruce Chipadza, please, ndifonereiwo kani. Ndoda kupinda pachirongwa, mukoma Bruce Tshafona. Nicholas Chidava Gwara, anzi zvakangooma so, but ukaona nyaya, dzava kubuda seizvi. Panika chokwadi karipo. Wengai tembenuka aripano, Noah Dondo, arikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan arikuti ayas ko ivo vaimbovepi. Ha, ndo panonetsa even chiri chokwadi ndiani achabhadhara mapurisa for those investigations because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kwana arikuti nyaya yavamagaya inonetsa. Pane nyaya chinonetsa ndechekuti why ivo vamagaya vari kupomerwa nyaya yamadzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Makaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then we've got Kulisani Maposa, who says, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who tigeng lalele before it to Johannesburg, Rutaput. Who's a weyage, Utaiman Moyo, Uting Kona Lapage, Oxford, a UK, lalele tube. UPT says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Lovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller, kunjani?
Yes,
I'm here. Yes, I'm here. Yes, I'm here. Yes, I'm here. Yes, I'm here. Yes, I'm here.
Ya mina ngombono wami ngiyabona ukuthi abantu angeke bakhulume into engayisiyo.
Mhm.
Ngizwa abantu bekhuluma into ngani ngamahungahunga.
Mhm.
Iyabe iliqiniso. Ngiyabona ukuthi into le uyenzile makulo umprofiti lo.
Mhm.
And ungasimangazi ngoba kulotshele sendiwadini ukuthi bakhona abaprofiti bamanga.
Mhm.
Eh, so and ungakubheka kahle lalo umprofiti walapha esesafuna umothoso and bebekhona abantu bebemela ukuthi yena akakwenzanga kodwa yena ekhona futhi abathi ababanjiweyo nguye lo mprofiti. So abantu bangamaneli bangazayali ukuthi mhlawumbe ngabe kukhona ongayisikho kodwa-ke mina umbono wami bona ukuthi angabe kwenzi
Okay, ubona ngizani
abaprofiti bakazini.
Yes, sizwa abanye abantu besithi omama laba sebaphuza ukuthi babike kulokho okwabehlelayo. Kambe ngathi ngakhona.
Angeke bakhuluma manga omama laba. Ngeke bakhuluma manga. Mabe ngayise yase yasindela khona ngathola ukuthi impela into yenzile. Ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi baze bakhulume akutsho lutho kodwa mabe okwenzile. Iyaphuma iqiniso kuphela. Abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofiti zinengi iy'thethe ezinengi ezingaso zikaziwa. Zinengi iy'thethe ezingaso zikaziwa.
Iy'thethe
zamasanamusi-ke ziyabona zifuna imali. Izivene ezigcina zimelana nabantwana babantu. Omama koko wadwada. Ya.
Hayi, siyakuzwa Ndlovu, ungadina nokusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
So there is Mr. Ndlovu. It's like most of our callers, you know, he's saying there's no smoke without fire, you know, that's all. So then he says, you know, in most cases, women don't lie.
Well, there is somebody here who differs with the caller. Silvanos Muzoro Zihans. I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadiko.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiva makwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosera volume yenyu pasi mbijana nekuti tirikunzwa iyo ndirikuzvinzwa ndiri ikoko saka imatisha kunzwa imanje. Hansen and Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hans, and Kubowa, Kwazo, Vanvano Mutevera, Avakajgiswa, they don't even see Jirguitika. Guys, let me warn you. Let me warn you. Sianai Nekuchakana, Nevanu, Vemashura, Nguairi, Ichipera, Chakai Mwari. Achawanikwa, Doctor Okurgita Varipanap. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tawaritins, when Dakunya Sokuns go manje.
All right. Yeah, in it no tender and a jungle, Nana Maiva, Nichirongwaji, but Vapunga Funga, the Kutiova, Chaguru, the Paita Chaguru, the Kuti, Zi, Chokadi, Zukumbonia, Tweetika. Kuti, Zinizo, Zi, it's no doubt Chitika, Zi Chokadi. Ndinoona madzimai even tikapinda mushoko ramwari imomo madzimai vagara iri midziyo midiki vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku so kana nokuti havasi maprofita akavese vatiri kuti maprofeti maprofetsa profita munhu anotya mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu kadzi anotanga kurangarira kuti mwari vanozoti kudii kwete kuti vanhu vanoti kudii saka maprofita acho akawanda kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda kwezvekutsvaga mari vamwe otherwise haisi mari haasi mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho
nokunonga iri mishonga yanenge achishandisa. So inini handani chiti dai vanhu vanotenda muna Kristu vaziya kuti Mwari hakusi kuenda kugungano kwakawandiwa kana kuti kuri kuitwa mashiripiti kana kuti kuri kuitwa zvimwe zvinhu. Vanhu ngavamanyitsvaka Mwari, uye Mwari anonamatwa newe iwe wacho, kwete kuenda kuna profet. Profet haasiri anokubatsira, anokubatsira ndi Mwari.
Mashoko makukutu.
Tenderana kuti ipapa apa dai zvaitogoneka zvechokwadi, ngapa tsvagurudzwe, ngapa tsvakwe ipapa apa. Ini kuona kwangu muono wangu zvambotaurika sei, zviri kumbobuda sei, chii chiri kumboitika, pane zviri kuitika zvechokwadi.
Munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here? Vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvi?
Zvemurume uyu?
Ehe.
No, but ndichiri kuyeuka last time pane imwe nyaya yakatombobuda, akatombeta saa akatombosungwa. I still remember akazonobvisa mari dzechibatiso, handizoziva zvangu kuti akazonotongwa ikazonyatsopera sei. Akandiona zvekuramba zvichidzokorora, ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika, but then paanobuda achinomhangara paata ombva apuwa mari kuti no, ndakupa zvangu mari yakadai, mari yakawanda. I know vanhukadzi, vanhukadzi shuwa shuwa, even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi, midziyo midiki vanokanganisika nokurumidza. Munhu wamwari anotya Mwari, anoziva kuti zvazviite. Sana Joseph akaingo nemukadzi waPotifa akaramba akatiza. Ndozvinoda muprofita izvozvo.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Mochingotipa mashoko enyu ekupedzisira kana pane vamwe vakateererawo, nokuti ndaona Mati Matsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti. Ko mumbopaiwo mazwi mashoma shoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri, kuti vangaita sei semaonero enyu?
Right, inini ndaandichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi, ngavasatye kuti vataure. Ndo zvinogadzirisa zvinhu izvozvi. Izvi zvinovigiridza chakaipa, ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa. Kuti vamwe zvechokwadi umwe anenge abva mumba make achida kuti anobatsirwa, but unosangana nemiedzo wakadai wotadza kuukunda. Saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti vedu wei, kana tichiti tiri kuenda kumakereke kunonamata ka, kana zvaita sezvizvi, ngavasatye kutaura. Even kana dai vakapuwa dzimari, ngavarambe vataure chokwadi chiripo. Ende ndinoti zvangu kuZimbabwe yose zvayo, kune kana paine vakateerera pari zvino, Mwari haatsvagiwe kumuprofita. Mwari anonamatwa newe iwewe. Kuve chokwadi, kuvimba kwako pamberi paMwari nekuve so honest pamberi paMwari, izvozvo ndo zvinokurira even miedzeno yakwauri, ndozvinokuponesa izvozvo. Ndo panowanikwa umwari hwako ipapo. Otherwise andinogona hangu kubatsira vakume kana paine vakateerera pari zvino.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Manyatsotaura mazwi makukutu, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutenda isisi mazwi maita enyu. Mangwana mutifonere zvakare.
Orait, aiwa, chirongwa ndechenyu, tinokufonerai zvakare. Asi ndiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naArthur, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwe, mukoma Arthur.
Inini maonero angu panyaya iyi, nhunzi ai mari pasina chironda.
Taurai tinzwe.
Ya, kunyange zvingazi hongo, tingati pamwe kune vanhu vari kuti vari kunzi vari kubhadharwa. Ya, zvaikona kuti dai vanga vari vanhu vaviri vakauya vachitaura senzira idzodzo kuti inini ndakadai so mangwana wopfuma kuseni voti aiwa ndange ndapiwa mari, zvainzwisisika. Zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikobuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa, kwanzi kwobuda mumwe onzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo, pane maaudhiyo. This is too suspicious. It's too much. To be honest with you, it's too much. Because I just think it's a kunya wangu mafundi sine wanda wakata maprofit kuZimbabwe. Say, iwo wari wega. So it means, it's not that mangu maprofita ees ari kuZimbabwe. Aga batana wakati ti dikisa iwa magaya pasi. Tosa sakure wa. Ini maone wangu nya hei. Ayo, wa yenga kura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya, dai takwanisa kunge tambata ari pa South Africa po. Silvanus Muzorodzi, timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa, ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
I guess we put on the caller after.
Hello.
Hello.
Hey, Makadi, tukutaura nani?
Na Mitu Mbire.
Oh, yes, yes, yes. Sorry, sorry. Hey, ai, watafara kukuona ipachirunga ni kutatukweza kukubatai. Motipao kuti nastaona mchita chirungwa, mchiti paitwe komiti kuti iyo chechi ya vama gaya na iyo vama gaya vangori rozizuru kuitika. Sei mafunga kudai.
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana namagaya iri kupomedzerwa kwavari.
Mhm.
Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yamagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete, ichingoramba ichidzokororwa. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo nyaya iya iri kuuya nomutoo umwe chete. Ende nyaya sexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi, yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police. Mm-hmm. We have also written to the Gender Commission. Mm-hmm. We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission. But if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case. Mm-hmm. So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there is no case, and all. It becomes then very difficult for the women that then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and mm-hmm. we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because mm-hmm. it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police. But what we also committed as the women, as the women's coalition, is that because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mdonga, kunjani?
Hello, Kate, this is Baba.
Yeah, pose amafutshane kulapho ngoba isikhathi sesihambile, baba.
Yeah, into engiyibona lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungoswanga mfowethu. La kukhona, I think investigation must take place, then the drop power lake after that.
Yeah, bona zani baphuma lani kodwa khona.
Hayi, kuna kungaphupha. Ngaphupha baba. Ungati vele abaprofit ba these days into zabo lezi. Mhlawumbe ikho abakhula ngakho lokho ukuthi bakwazi ukubamba abafazi babantu something.
Hayi, yes.
What are the prophets into abayenzayo?
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Mdlongo, ngathi nokusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Nati Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Neti Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko mashaya basa. Vakadzi mi, he's on the VOA Shona Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mflanganya. Who is the